Munguva pfupi kune urongwa hurikuitwa iwo pakati pehurumende yeZimbabwe nemastakeholders akaita sesu whereby tirikuti izvo kunofanira kuchiiswa nzvimbo dzinorapa vakomana nevasikana vari kushandisa madrugs. Saka izvi ndezvimwe zviri mugwaro remulti stakeholder framework iro richalonjwa nofuka mazuva anoteera hayo. Rinyatsotaura iro kuti izvo tinofanira kunge tine marehab centers evana vanenge vachishandisa zvinokora. Kumwe kwacho hurumende yakatoidentify kana kuona kuti angaiswe nechekupi. Saka tingati pachirungu is work in progress, but at least there is political will inenge iri kubuda panyaya idzodzo.
Mungati ndezvipi zvinodhaka zviri kunyanyotorwa nevari kuwanikwa vachisangana nedambudziko iri pari zvino?
Pane drug runes iro crystal meth. Crystal meth yakanganisa vana vedu vechidiki. Kozoita mbanje. Mbanje yagara iripo zvayo asi ndoimwe inowanikwa nyore munyika. Saka vana vari kuitora zvisingaiti. Tozoita mamwe mapati drugs akaita sama ecstasy nemamwe madrugs ari kutorwa nevana vedu. Kozoita codeine.
Muri kushanda zvakamira sei nemapurisa? Tinoona kuti vanga vane chirongwa chekuedza kuti vasunge avo vari kutengesa zvinodhaka.
Ichokwadi kuti mapurisa ari kucheverana neava vari kutengesa zvinodhaka. Dai mutemo wedu kuti izvo iwo ava vese vari kushandisa madrugs ngavaende vanorapwa and then voregedza kusungwa. Zvinoita kuti ava vari kutengesa madrugs vashayive kutengesera nekuti izvo vanhu vedu vanenge vaane mukana wokubuda pachena wandibatsire ivo vanhu vachinorapwa kuzvipatara. Asi kana nyaya dzecriminalization dzakaramba dzichingowanda especially kune vari kushandisa madrugs, tinoona kuti ava vanotengesa madrugs vanowana market nekuti vanoshandisa vacho vanenge vakuenda underground, vanotengesa vachiteera underground. Namutemo wakati chinje ipo papo tinoona kutengeswa kwemadrugs kuchiita kuchiderera.